kana takutaura ngative loyal kumapeti kwete kurerekera kuti mwoyo yedu nehana dzedu dzinotiti kasise zvatinotaura musangano watakaita isu uyezve tikafonerwa neherald tikapindura wanga uri internal meeting yecrisis coalition nemamembers avo vachitaura zviri pachena kuti basa redu nderekudzikisa misi yeconstitutionalism kutongwa nemutemo yeparticipatory democracy kutongwa kwejekerere yekubvisa masoja nevakapfeka mauto mumasiti tatinopiwa democratic order iro zvavanotaura zvekuti vamugato vakadiswa nemamachi isu tichiziva kuti munhu woga anobvumidzwa kuendesa mauto mugwagwa mutungamiri wenyika akasaendesa mauto mugwagwa pakauya vanhu vakawanda zvireve kuti zvachenurwa inoramba ichingove ngozi iri mumusha saka sezvatinotaura isu kuti kana even vakapoterera nepachi mumwe chimwe chete ngavazive pachavo kuti hurumende yavamugabe yakabviswa nemauto yabviswa nemauto ichibva yapa mutungamiri mutsva mukana wokutonga akapinda maelections apinda maelections akanzi akunda akunda kudaro secrisis coalition tiri kuti ngaaticherechedza kutongwa nebumbiro redu rigurusa remunyika rinova iro constitution of Zimbabwe
vamugwadi sei pachiita mapishapisha akadai pakati pehurumende nemasangano akazvimirira
tinotinakidza ndechekuti mapishapisha aripo pakati pehurumende nemasangano akazvimiririra kana kuti anoti akazvimirira asi hapana mapishapisha iwayo pakati pevanhu vemunyika yezimbabwe nehurumende yedu yemuzimbabwe zvemasangano aya ndezvavanoita nezvazvo zvinozvitangwa pasi rino rosi kunyanyanyanya nekuno muzimbabwe kuti masangano aya ukavabvunza vasavani mwoyo ipapo vachida havo kutaura chokwadi asi kutaura chokwadi mumwe vange vachiziva kuti zvinhu zvetinotaura kana zvinotaurwa nehurumende zvinozikanwa uye ini ndiri mumwe muziviro wakati nyanyei pamwe kuda zvichida ungadarika wavo pamusoro pemashandiro emasangano iwayo ukavabvunza kuti mari yavanoshandisa kuita mabasa avo anoti ndeyekukurudzira jekerere muno muzimbabwe inobvepi ndanichifunga kuti nyaya iyo yange yakakosha kuti vambotsanagurawo nemuzimbabwe mari vanoiwaneti vanoenda kubasa here vachinoshanda kugmb kana kumaindastry vachiuya vachizvifanda kana kuti mari iyoyo vanopiwa nedzimwe nyika dzokunze dzinova nyika zhinji dzacho dziri mueu imomo mavanomhanyirira kuti eu yazenge yakati zvakati zvakati ndo vane maambassadors havanodeedza vachienda ikoko vachiisa maripoti vachiisa zvakati vonyepa kuti vakazvimirira aiwa pachokwadi havana kuzvimirira saka ndosaka hurumende yemunyika inoti chiti ava vanhu ava zvavanoitawo zvakashata ukaenda kuamerica nhasi iwo uri kuamerica ikoko unouziva mutemo unonzi the Logan Act unouziva zvaunotaura mutemo iwoyo wakaitwa 1799 if I'm not mistaken 1799 or 1789 navajohn adams mutungamiri wekuamerica wenguva iyoyo kuti aiwa kana munhu womuamerica akashanda nenyika dziri hostile kuamerica kana kuti dzinoda kupunza uvopo hweamerica kana kuparadza america kana kuti nyika dzinova vavengi venyika yeamerica munhu iyeye unosungwa nekuti unenge uchishanda nemahostile forces muno muzimbabwe munomo zvinozitangwa kuti america is a hostile country kwatiri yakatipa masanctions zvirango zvoupfumi nedzimwe nyika dzavanotamba nadzo vakatipa zvirango zvoupfumi vakati nyika iyi yakashata tinoda kuona hurumende nyuwani munyika yezimbabwe isiri nezanup f vakazvitaura zvose pachejerere vakati kuti tiite izvozvo tinoshanda nemasangano aya atinopa dzimari tichinyepa yedu kuti akazvimirira asi tichiziva kuti vari kupusha ajenda yedu kumberi yekubvisa zanup f nekubvisa hurumende yemuzimbabwe voita hurumende yavo yatinoti hurumende nyana kana kuti papeti yavanokondirora
mukoma tabani manzwa nyaya yataurwa navamugwadi
izvi zvinototipawo muonero wekuti nyaya iri pano yakamira sei zvakanaka zvikurusa just like the way vari kutuka america vachiti america yakashata kasi stetion yeamerica inovapawo mukana iyoyi ino studio 7 kuti huya nekutisoropodza huya titauri takakosha kuti zimbabwe yeende mberi ihurukuro yekutogara pasi tofamba sei negwari rakanaka izvozvi vamangwana zuro uno vakabuda vari pamasaisai vachitaura toda kutenda hurumende yeamerica nekuti iri kutaura kuti toda kuprioritiza more than 423 million in aid and investment in zimbabwe including servicing the Kariba South project zvinhu zvekuti zvikange zvichitaurwa pachena pajekerere pasina mweya wokusoropodza nekutuka mweya wokuzvichengetedza wokuti ini patangu zimbabwe inotanga kutarisa kusunura ichitarisa kuti dzimwe nyika dziri kufamba nenhano dzinotyisa dzekusumudzirwa iyo yakamira iri mugwara rekutuka nekutoropodza
vamugwadi petai chirongwa chedu
chandangofarira hangu ndechekuti vata vane mwoyo vanoita semunhu unonzwisisa vanoziva havo kuti ZANU-PF ine super majority yayakahwina kubva kuvanhu vanoziva havo kuti ZANU-PF ibato rine masimba akabva kuvanhu vanoziva zvekare kuti zvarongwa nemusangano weZANU-PF ndozvinoti batai supasiririo tafara hangu naizvozvo ndandichifunga kuti kuda havazivi kuti mutungamiriri wenyika aripo ndambonzwa vachitaura zvechrist of legitimacy pakutanga saka ndafarira hangu kuti aiwa vanhu vanenge vachingoita havo manyausa mukanwa kana kungofara havo kwokungoti sevana vanenge vaungana havashayi zvokutaura asi vanenge vachiziva havo nechemwoyo kuti aiwa muhofisi yomutungamiriri wenyika hamuna vhakani.